Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 10, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inopa vashandi vayo mari dzekutendwa kana kuti mabonus, vashandi vachiti vanotambira nemufaro danho iri. Zimbabwe Electoral Commission inoti gadziriro yesarudzo yegutu West by-election yekusarudza achamirira dunhu iri mudare reNational Assembly yave pachinhano chepamusoro-soro. Muzvare Henrieta Rushwaya navamunyaradzi kereke voramba vari muchirongo mushure mekunge vatongi vematare nhasi vasina kupedza kutonga nyaya dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yapa vashandi vayo mari dzemabhonasi dzegore rino dzinoita zvikamu zana kubva muzana kana kuti 100% mumadhora ekuAmerica pamwe nemadhora emunyika. Mari idzi dzinonzi dzichabhadharwa mukati memwedzi miviri kutanga mwedzi uno wambudzi nemuna zviita. Izvi zvabuda pamusangano weNational Joint Negotiating Council kana NJNC waitwa nhasi muHarare nevamiriri vehurumende pamwe nevamiriri vevashandi. Sachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende vose reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vatsinhira shoko iri vachiti sevashandi vatambira nemufaro, vachitiwo vatambirawo urongwa hwekuti vashandi vabhadharwe mari idzi mukati memwedzi miviri. Studio 7 yakundikana kubata gurukota idzva rezvevashandi nemabasa July moyo, asi vakagara zvavo vazivisa kuti gore rino hurumende ichapa vashandi vayo mari dzemabhonasi idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, ngatinzwei hurukuro yataita naamai Alexander.
Tasangana nehurumende pasi peNJNC tikadiskasa zvebhonasi regore rino revashandi vehurumende. Tawirirana kuti bhonasi richabhadharwa riri 100%. Saka nhasi ndoo zvatanozeya kuti bhonasi racho vachatibhadhara zvakamira sei.
Saka mari iyi ichabhadharwa nenzira ipi uye riini?
Bhonasi regore rino richabhadharwa zvikamu zana kubva muzana, ndoti 100% yethe US dollar component nemari yemuno inokorwa nemushandi. Mari iyi ichabhadharwa over 2 months. Ichabhadharwa over 2 months zvichireva kuti musi unotambira macivil servants detravore pay vachakwanisa kuenda vopiwa half 50% yebhonus iroro, then December zvakare papay day vopiwa imwe hafu yacho. Saka ndoo mamiriro azvakaita.
Ichabhadharwa sei mari?
Zvakati siyanei nemamwe makore ese taonawo kaimprovement yekuti zvoni. Mamwe makore taiziva kuti vamwe vaibhadharwa mumwe mwedzi, vamwe vazobhadharwa mumwe mwedzi, asi gore rino zviri kungobhadharwa zvakaenzana kuti all sectors vanobhadharwa 50% muna November, vozobhadharwa imwezve 50% yacho muna December. Ndomambiriro azvakaita.
Imi sevashandi magutsikana here nekuti munge muchiwana 100% kana kuti mamuchitarisirawo kudarika ipapo?
Isusu tagutsikana uye tazvitambira. Tazvitambira chose zvinhu zvatatotenda chose tichitotenda vakuru vedu kuti vati badala se kufunga uwa tangatita na uti uwa endo mafungira tangatina o wakande mili mabona sikuwesa akuna kwa yaga mbubada wa more than 100% saka tunongo uti aiwa panyaye bonasi vati itashakanaka
Sajgaro vesangano runomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7 Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti gadziriro yesarudzo yeGutu West by-election yekusarudza chamirira dunhu iri mudare reNational Assembly yave pachinhano chepamusoro-soro zvekuti yangomirira kuti vanhu vaende kunovhota mangwana sezvo nzvimbo dzekuvhotera nezvekuvhotesa zvose zvave panzvimbo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa muZEC mudunhu remasvingo vaZEC pudurai vati gadziriro panzvimbo dzekuvhotera 53 dzatopera uye dzichapurwa nenguva dza 7 mangwana
apudurai
vati vashandi vachavhotesa vanhu vatove munzvimbo dzavo uye gwaro revavhoti kana kuti voters roll ratonamirwa panze panzvimbo dzekuvhota dzose vapudurai vakurudzira vavhoti kuti vatotanga kunotarisa mazita avo nhasi kuitira kuti mangwana vanongosvika vachivhota vasingapedzi nguva nekumbotarisa kuti mazita avo arimo here asi vanhu vakawanda vatava neStudio 7 vati vanga vasina ruzivo rwekuti mazita anamirwa nhasi nekudaro havana kuenda kunotarisa mazita avo asi mumwe wevashoma vaenda kunotarisa mazita avo amai Shamiso Munguri vati vawana zita ravo riripo pachikoro chekanongovere primary apo vachavhotera
ndaenda papolling station kanotarisa zita rangu ndawana riri madziro saka mangwana ichafumo bata jongwe muromo kunovhota
Studio 7 yana kukwanisa kuwana vanhu vashaiwa mazita avo pavanovhotera pazuva ranhasi. Sarudzo iyi ine vanhu vana vanenge vachitatsurana mangwana avo vati vose vanotarisira kukunda. VaJohn Paradza vanenge vachimirira bato reZANU PF, vaEfraim Morudu vachimirira Citizens Coalition for Change kana kuti TCC. VaRobson Kurwa vachimirira National Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMartin Mdzingwa vatange vakazvimiririra vamorudi veTCC vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vatsigiri vavo vairohwa vamwe vakasungwa vakamiswa pamberi pedare redzimhosva nezviro kwamupanda wana
Plainfield was not easy at all asi chero zvakadaro nemamobilizera atakaita nekampeni yatakaita tinozva kuti haazano chachema this time We are going to take this constitution for the first time ever.
Vakuru veNCA vativo kunyange kutsvaga rutsigiro kwainetsa vatsigiri vavo vachivhundisirwa nekudzingwa muminda yavo vanotarisira kurakasha vavari kukwikwidzana navo.
Takaita makanaka chose tinotarisira kuti tinokunda asi the political ground is not level at all because my supporters here they are being threatened tokudzingai muminda izvozvo zvinofundusa my supporters here
vamudzingwa vativo kunyange bato rinotonga raishandisa zvikwanisiro zvekurimisa kutenga mavhoti vanotarisira kuhwina mangwana
pamusoro pekuvhundusira vanhu zvachaita zvichikuitika zvezvokuti maimpuls vanhu ari kunyima sedzinosaenda kunovhotera independent maonero atinoita ndezvekuti tinokunda
takundikana kutaura navaparadza veZANU PF sezvo vanga vasingadairi nhare dzeStudio 7 asi mutauriri webato ravo mumasvingo vapepuka ichwewe vati bato ravo rinokunda musarudzo mangwana nekuti rine mukurumbira kwete kuti rinoshandisa mhirizhonga
sebato tinotarisira kukunda zvine mutsindo nokuti vanhu vemugutu west vanofarira musangano wavo vanhu vane nhoroondo yokutsigira bato reZANU PF zvinomutsindoda kukurudzira kuti vatsigiri vedu vafume bata jongwe muromo kuenda kunovhota neuwandu hwavo
vemapato anopikisa vanoti nenyaya yemhirizhonga kuvhundisirwa pamwe nekushandisa mbeu kutenga mavhoti vanoona sezvichaita kuti sarudzo iyi isabude zvakanaka uye isatambirwe nevanopikisa ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Mot mutungamiri wesangano revemigodhi reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya navamunyaradzi Kereke vacharamba vari mutirongo mushure mekunge vatongi vematare nhasi vasina kupedza kutonga nyaya dzavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vapisirai kuenda nhasi vati vari kuda kunzwisisa nzira itsva dzekupa mitongo dzakabudiswa neZimbabwe Judicial Commission nekudaro vati vachapa mutongo waMuzvare Rushwaya svondo rinouya izvo zvatambirwa negweta raMuzvare Rushwaya vaOliver Marwa. Muzvare Rushwaya vakabatwa nemhosva svondo rapera yekuda kubuda zvisiri pamutemo negoridhe rine huremu makirogiramu matanhatu muna 2020 uye vanga vanzi vachapiwa mutongo nhasi. Gweta raMuzvare Rushwaya vaMarwa vaudza vatori venhau kuti muzvare Rushwaya havana kuvapa mvumo yekutaura nevatori venhau. Pakasungwa muzvare Rushwaya vaienda kuDubai uye vanonzi vakaedza kubuda negoridhe rinokunobuda nevakuru vakuru venyika kana kuti VIP route yepanhandare yendege Robert Mugabe International Airport. Mune imwewo nyaya vakambomirira Bikita West mudare National Assembly vamunyaradzi Kereke vadzorerwawo muusungwa. VaKereke vakasungwa nekomishini inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekubira Harare City Council mari inosvika urumazana manema dhore kuAmerica. Mapepa ari kumatare anoti vaKereke vachishanda nemukuru weHarare Municipal Medical Aid Society vaEvaristo Rukasha vakanyepera kuti hamazi yaive nechikwereti chavaKereke mushure mekunge vaKereke vatengesa chipatara chavo chainzi Fortress Hospital kuruwa. Hamazi yakatenga chipatara ichi muna 2014. VaKereke avo vanga vaine chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba vaudzwa nemutongi wedare vamare wanazvo gofa kuti vadzoke musi wa 18 mbudzi. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira reCommunity Solutions Zimbabwe vaBekimbilo Swanda vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwedzimwe nhengo dzeZANPF hazvireve kuti nyika yave kuda kugadzirisa nyaya dzeuori neumbavha.
Kana kuti zviri kuitirwa kuti vanhu vambofunga kana tichimboona sekunge hurumende yatanga kushanda panyaya dzecorruption.
Mutungamiri weBattery People's Unit Party vaHebert Chamuka vatiwo kubatwa nemhosva kwaMuzvare Rushwaya kunogona kunge ingori nzira yekunyaradza veruzhinji sezvo nyaya iyi yakatsamwisa vanhu vakawanda.
Iyi mhosva yaenda pachena yaonekwa nemunhu wese hasi waimaona achisungwa. Asi hazvirevi kuti kana akatongedzwa kugara mujere yenyika Rushwaya achagara mujere kwengu yakareba. Inongori nyaya yekuti sanopinda umu asi tokubudisa kuitira kuti mashoko evanhu anyarare.
Vachitaura vakazvimirira asi vari chipangamazano muZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatanza vatiwo vamwe vanosungirwa nyaya dzeuori vanongobatwa kwenguva shoma voregerwa nekudaro vanhu havangapemberi.
Kuti tizonyatse kuona kuti wari kuda here kupedza uori uyu tinozoona nemasentensi achapiwa because kusunga uku chete zvimwe kuda mangwana wanobuditswa. Asi kuti kazoona manje vapiwa mutongo kuti munhu achagara mujere.
Asi imwe nhengo yeZANPF vataura ikandishaya vati kusungwa kwevaviri uku mucherechedzo wekuti hurumende iripo inoda kurwisa uori.
Ndadzidze kutenda kana pachirwiswa uori. Henrietta Rushwaya haisi central committee member, haisi provincial member, haisi political member. Munyaradzi Kereke akaita MP karakara zvikapera havasi vanhu vekuti tingati vanhu vanorema muzano piyo.
Zvichakadai mumwe murwiri wekodzero anogara kuAmerica vaFreeman Chai vakwira kuda rere High Court vachitsutsumwa nezvemutemo weCriminal Law Codification Reform Act inonzi Patriotic Act vachiti zvimwe zvidimbo zvemutemo uyu hazvienderani nezviri mubumbiro remutemo yenyika. Vachari vati izvi zvinotyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika. Nyaya iyi iri kutarisirwa kunzwikwa svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri weIsrael waBenjamin Netanyahu varumbidzwa nekumbomisa hondo pakati penyika yavo neHamas kwenguva inosvika maawa mana kuitira kuti pawanikwe mukana wekuti rubatsiro rwechikafu nemishonga rukwanise kuendeswa muGaza. Hofisi inoona nezvekufambiswa kwerubatsiro mugungano reUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs rinoti zviuru nezviuru zvevanhu zvinodarika zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000 nezuro zvakafamba kubva kumaodzanyemba kwegaza zvakananga kuchamhembe kwegaza zvichitiza hondo. Bazi rezveutano remugaza iro rinonzi riri kushanda neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vemupalestine vave kudarika zviuru gumi. Israel inotiwo vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vave kudarika chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe zvinoti zvichabatana nemuzinda wePalestine muZimbabwe pamwe nemamwe masangano mukuratidzira kwavo nemafambiro ari kuita hondo iyi muIsrael iri kumhondo yeIsrael neHamas. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata muongorori wenhau dzematongerwo enyika vaCalvin Manduna.
Ndingati ndafara nekuti tanga tagara tichitsvaga yatingati breakthrough mataura kwangu achiita vachiramba kwenguva yakareba, saka zvofadza kuti panenge paita kakupfava paposition yavo. Saka tiri kufara kuti at least ndokutanga kwezvinhu tichitarisira ceasefire, nyika zhinji dziri kudedzera ceasefire. Saka tingati kutangawo kwekupfava kwezvinhu zvavari kuita izvo ma4-hour break.
Munoona dzimwe nyika dzichifanira kuita sei kana kuti masangano akadai savana United Nations vachifanira kuita sei kuti tizoona pachitaurirwana kuti pave nerunyararo?
Nyika dzinofanira kuramba dzakaisa pressure. Tinohwisisa kuti vatungamiri vekuIsrael vari panguva yakaoma kune macitizens avo, nekuti navo vari kupiwa mhosva yekuti sei zvakaitika vakatarira vari kunzi vakatadza basa. Saka tinohwisisa kuti minduro yavo kune zvaitika yakaoma, endi iri kuomesera vanhu vekuPalestine nenyaya yekuda kukuratidza vagari veko kuti vane responsi yakasimba. Saka tiri kukurudzira kuti nyika dzeruzhinji dzirambe dzakaisa pressure kuti tisvike pane ceasefire, tisvike pakugara pasi, tigadzirise nyaya iyi zvokugumisira. Tisarambe tichingodzokorodza every now and again, todzokorodza kurwisana. Saka ndozvatosimudzira kuti Trump akaisa pressure kuUnited Nations.
Tinoonawo kuti mamwe masangano emuZimbabwe vakabatana nemuzinda wePalestine uri muZimbabwe vari kutiwo vachange vachiratidzira vachiendesa samba yenyunyuto kuUnited Nations. Munoona zvichizobatsira here izvi?
Zvinobatsira nokuti iyo Israel pachayo ine vanoitsigirawo vane simba fanika kuno kuAmerica nenyika dzekuEurope. Saka zve zvabhalansa nawo kuti mumwe noumwe ane ari vatsigira. Chikuru ndechekuti tikwanise kugara pasi, tikwanise kuhwisisana madivi maviri aya kuti vawane paite runyararo muhondo iyi.
Vanga vari muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari parunhare muWashington DC muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMalawi yakwidza mutengo wemafuta edzimotokari nhasi zvichitevera kuderedzwa kwesimba redhora remunyika iyi nebhanga guru renyika nezvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvemhando dzemoto remunyika iyi. Vashandi vemumafektari anosona mbatya vanoda kusvika zviuru makumi maviri nezvishanu kana kuti 25,000 varwisana nemapurisa muDhaka, guta guru reBangladesh, mukuratidzira kwavaita vachiramba mari dzaiswa nehurumende kuwedzera mihoro yavo. Komiti yakadomwa nehurumende yakawedzera mihoro yevashandi vemumafektari nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu zvine zviga makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 56.25%. Iyo vashandi vari kuda kuti mihoro yavo yepamwedzi ipetwe katatu. Vamwe vagari munyika vari kuchema-chema kuti vari kutorerwa zvipfuwo zvavo nemari nevanhu vari kupinda misha yavo vachiti vari kuuya kuzobatsira kuchenesa misha kuburikidza nekubata varoyi pamwe nekubata zvikwambo. vano ava vanonyanya kuzikanwa nemazita ekuti vanatsika mutanda kana gona varoi. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vana mutsika mutanda ava vanonzi vanoshandisa mashiripiti kuona nekubvisa zvinhu zvinonzi zvinoshandiswa nevaroi pamwe nevanoshandisa mishonga yechivanhu kukuvadza vamwe. Asi mukugumisira vagari ndivo vanosara nematope mumaoko sezvo vanotsika mutanda ava vachena nepfuma yavo kazhinji kacho vachisiya vanhu vasawirirane. Vamwe vagari vakarumwa nechekuchera vagari vekwabhandawe netsaironi kumhondorongezi mudunhu remasonarenji wese. Vagari ava vanonzi vakashevedza mumwetsika mutanda mushure mekunge vari kusangana nezvinhu zvisinganzwisisike zvakaita semhuka nenyoka uye urwere pamwe nekufirwa zvisina tsarukano. Vachimanda vanoti vakazopesana natsika mutanda uyu mushure mekunge ave kubhadharisa vanhu mombe achiti ave kuchenesa misha yevanhu uye ainge otyora chibvumirano ave kusiya kutarisa dzimwe dzimba. Tsika mutanda uyu anonzi akabva kuchiweshe akazonomhanariwa kumapurisa ndokuzobuda munzvimbo iyi oenda kutaironi mumhondoro makare. Ave kutaironi anonzi akatanga kumanikidza vanhu kuvachenesera misha yavo achiti abva nekwamambo ngezi asi dzimwe mhuri dzinonzi dzakaramba. Mumwe akatorerwa chigayo chake mushure mekunge anzi acheneserwa musha wake akanomhanara kumapurisa ndivasimoni Simudza Moyo. Vasimudza Moyo vanoti vanhu vakawanda havana kunomhanara nekuti zvinoda mari yekufambisa kuenda kumapurisa aya ari kuchegutu pamwe nekuzoenda kumatare kana nyaya yacho yave kutongwa. Mambo Ngezi vedunhu remhondoro Ngezi vapita pasifamire uko kwakadanwa tsika mutanda uyu vanoti havabvumire vanhu vakadai kushandira munzvimbo yavo sezvo vachisiya vanhu vasawirirane uye mhuri dzapesana.
Ini pachangu handitodi vanhu vakadai bhozi vanovendavisa vanhu ndoti chekutanga havana chavanenge vachiita inhema dzoga zvezvi.
Mambo Ngezi vanoti pavakabvunzwa nemapurisa nezvatsika mutanda uyu vakakurudzira mapurisa kuti vamusunge asi mapurisa haana matanho aakatora ekuti amusunge.
Ndikabva ndaudza musanjazi kuti musungai munhu yeye kana kumumisa ndaabve munzvimbo iyoyo.
Asi mutauriri wemapurisa mudunhu remasonarend west inspector Ian Kowera vati havasi kuziva nezvenyaya iyi kunyange hazvo vanga vachiti nyaya iyi yakatekeshera mumhondoro. Vanatsika mutanda vari kunetsawo kunzvimbo dzakawanda dzinosanganisira matunhu ematebhereland, mashonarend central, mashonarend east, manicaland nemasvingo. Mambo Ngezi vekumanicaland vanoti vakasungisa mumwe tsika mutanda akanga atorera vanhu vavo mombe dzavo. Mambo Zimunya vanoti zviri kuitwa nanatsika mutanda izvi hazvisi zvekurapa asi zvebhizimisi vachishandisa masaramusi. Izvi zvinotsigirwa namambo Katiza Gombo vekwazvimba kumatonarend west vaGibson Jenami vachiti madzimambo anoshanda nen'anga nemasvikiro emunzvimbo kwete vanatsika mutanda vemashiripiti.
Madzimambo vanoshanda nevanonzi dzinonzi n'anga kana kuti masvikiro kana kuti pachirungu matraditional healers vanhu vatinoshanda navo chikonzero. Isu tinobhiliva mudzimu hatibhilivhe masaramusi.
Mambo Katiza Gombo vanoti dambudziko ravari kuita nderekuti vamwe vagari ndivo vanonokoka vanatsika mutanda vachivaunza munzvimbo madzimambo kana masabhuku asingazive.
Zvinjukatanda masvikiro anoita yetsika mutanda iyi anenge atohaiwa nemumwe mwana muri munzvimbo imomo asingarespekti sabhuku asingarespekti kana mambo
Mucherezewe mutauriri wemadzimambo yemunyika ava Fortune Charumbira Redino Remashingo vanoti vanatsika mutanda havarapi sezvo kusina ng'anga inofambira murwere. Nengo yebhodhi resangano ranachiremba vechivanhu rezinata vaPrince Mutandi kana kuti Sekuru Sibanda vanoti vanatsika mutanda vave nechitsotsi zvekuti havachashandidzane navo zvakanaka. Vamutambi vanoti vanatsika mutanda vakare vaifambira mhuri imwe chete uye vasingade pfuma dzevanhu. Mumwe anoti anochenesa misha yevanhu ada kuzivikanwa nezita rekuti Sekuru Mazvimbakupa vanoti vanototsvagwa nevanhu vane matambudziko uye vanhu ndivo vanovatenda nezvipo zvinosanganisira mari nezvipfuwo kana zvimwewo zvinokosha. Asi kunyange hazvo ruzhinji rwuri kunyunyuta kune vamwe vakaita semumwe mugari wekumhondoro vaStuart Mukarakate vanoti vanofarira basa ranatsika mutanda vachiti vakabvisa nyoka nemazvizi zvinonzi zvinoshandiswa nevaroyi mudzimba dzevamwe vagari izvo vanoti zvakambounza kugadzikana mubhuku ravo. Madzibaba Benson vanoprofita kukereke yemweya yekwaJohan Masowe vanoti zvemasviripiti zvinoitwa nanatsika mutanda kana zvemasvikiro ndezvemweya yetsvina zvinowana simba kubva kumakombe erima. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti zviri kuita anatsika mutanda zvinobvumirwa here pamutemo sezvo mutauriri wemapurisa munyika yose Assistant Commissioner Ponyati vanga vasabatikei panharembozha yavo kunyange vanga vambovimbisa kutitumira mhinduro padande mutande ravo reWhatsApp. Pasi pemutemo weWitchcraft Suppression Act imhosva kuita zveuroyi, kupuma munhu uroyi, kutsvaka uroyi kana kuita zvimwe zvinoita kuti munhu adome muroyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, tinokuzivisai kuti svondo rino hatisi kukwanisawo kupai chirongwa chenyu chemagitare, asi chirongwa ichi chinodzoka kwamuri svondo rinouya. Muchirongwa cheLive Talk tiri kuenderera mberi nekutarisa kuramba nhengo dzeTriple C dzodzingwa mumakanzuro nemumaparamende nevari kuzviti ndowo munyori mukuru webato iri vasengezo Chavangu uye makakatanwa anonzi ari kuitikawo mubato iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai chimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti gadziriro yesarudzo dzeGutu West yeby-election yapisvika pachinhano chepamusorosoro. Vashandi vehurumende votambira nemufaro danho ratorwa nehurumende rekuvapa mabhonasi egore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Taboka Ncube.
Soko izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zitobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 10 kuLwezi 2023 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Unkosazana Henrietta Rishwaya nomnumzana Mnyarazi Gereke bathele imthethandaba ukuba bazaqhubekela phambili bevalelwe impelasonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo.
Sithe nje izulu liqeda ukuna after 30 minutes sathola ukuthi uphahla sokonakile kusela phahla soluphume lonke.
Izulu lesiqotho elinelona lilolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu lapha idliza isikolo lemizi emangweni weGulati emathopo esabeleni seMathebeleland South. I-Israel izolo iqale ukulandela isinqumo sayo esokumisa ukuhlasela okwamahola amane ngelanga ukuze abantu abasendaweni ezilempi eGaza benelise ukuphuma besiya ezansi yalesi sihlenge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okuphuma emthethandaba eHarare kuveza ukuba unkosazana Henrietta Rishwaya nomnumzana Mnyarazi Gereke bazaqhubekela phambili bevalele impelasonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo. Ngemva kokuba abahluleli bethe abasafuna isikhathi sokuhlaziya lezi ndaba andubana bethule isigwebo. Umkhokheli wenhlanganiso yabakomsebenzi okwemba e-Miners Federation of Zimbabwe, unkosazana Rishwaya, utholakele elecala lokuzama ukuphuma legolide elizweni okungekho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
URishwaya ubotshwe nyakenye esethethwa icala lokutholakala elegolide elinesisindo samakilogram ayisithupha 6 kgs esilindweni sendizamtshina eHarare eseRobert Mugabe International Airport ayefuna ukuphuma lalo elizweni okungekho emthethweni. Umahluleli kudaba lukaRishwaya umnumzana Phisirayi Gwenda umtshele namhlanje ukuba usadinga ukubala olunye ulwazi olusemthethweni emisha esanda kuvikwa nguhulumende andubana aphumele sinqumo sokuthi angamgweba njani. Igwetha likaRishwaya umnumzana Oliver Marwa ubekhalakhala ngokuthi uzahlala insuku eziningi evalelwe emelele ukugwetshwa okulakho ukudala ukwephulwa kwelungelo lakhe. UMarwa walile ukuthathwa amazwi esithi uRishwaya kamvumeli ukukhuluma ngentatheli zindaba. Ngokolunye udaba owake waba yisiphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ umnumzana Mnyarazi Gereke namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esethethwa icala lokuqila inkampani ephathisa kundleko yokwelatshwa eHarare Medical Aid Society Hamas inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika 400,000 US. Ingcitshi zezomthetho lezombusazwe zithi indaba lezi zombili olukaRishwaya loGereke njengoba bonke bengamalunga awe-ZANU-PF zilakho ukungathoniswa ngemfanelo. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Community Solutions umnumzana Bhekimpilo Sibanda uthi amacala anje ayahlupha ukuthi aphathwe njani.
Siyabonga bonke nje ukuthi bake baba convict. Ngenxa yalokho singabonga mhlawumbe amakhothi ethu lama-judges ethu maybe the judicial system yethu ngokwenza konoko. However, umbuzo olandelayo uyabe usithi wona bazahlala yini up until baqede isigwebo abasiphiwe. Ngoba uzakhangela ukuthi kwakhona ensukwini ezidluleyo lezi kubuye le-appeal kamayithithi obe-convicted layo kodwa wa-appeal and she was acquitted. Ngokunjalo sine guarantee bani ukuthi abantu abanjengaboRishwaya labomkhupe they are going siyathina uhulumende useserious ngokuthi yale corruption.
Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcitshi esebenza lebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Hepe Chamuka othi ukunzima ukuba imithetho ndaba iphe izigwebo kumacala anje ngoba abantu laba belosekelo lweziphathamandla zikahulumende lakubandla elibusayo.
Yokubafaka endlela ukuthi mabahlale ukuyenzela ukuthi abantu bathule. Then ma abantu sebethulile sizabona laba ababini bekhuthwa futhi nedale lekhothi yeZimbabwe.
Kodwa enye ingcitshi esebenza nenhlanganiso i-African Leaders Group umnumzana Philemon Chuma uthi ukuthethwa kwamacala la kuveza ukuba uhulumende uzimisele ukulwisana nenkohlakalo.
Abantu laba siyazi sobala ukuba bayazwana lenye inkokheli yebandla wonke kungela lalokhu bayabotshwa. Uhulumende uyazama ukulwisana le-corruption.
Kusenjani kuphuma imibono etshiyeneyo ngokuphathelane lesicelo sesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Freeman Charles sokuba ukhitshwe kungwalo zomthetho elizwe umthetho we-Patriotic Act wona ojonge ukubophisa labo abakhuluma kubi ngeZimbabwe. Ingcwethi ecubungula ezomthetho eligqwetha elake lasebenza njengomtshutshisi umnumzana Silence Duli uthi umthetho we-Patriotic Act ulakho ukungakhitshwa ngenxa yokungathembeki kwemthethwandaba yaseZimbabwe.
Kusegcekeni nje ukuthi siyakwazi sonke nje ukuthi amajaji awe Supreme Court kumbe Constitutional Court or whatever court balalela izano. So lo umuntu othi ufuna ukuhambisa indaba yakhe ku Constitutional Court uzidlalisela isikhathi, akula nto enjalo vele ukudlalisa isikhathi le mali.
Kodwa ingcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network LAN umnumzana Ted Ncube uthi ukuphikisana nalo mthetho kuveza ukuba uChari labanye bakhe ngabathandi eleZimbabwe. Umthetho we-Patriotic Act usolwa ngabaningi abawubona kuyindlela kahulumende we-ZANU-PF yokujezisa labo abalembono etshiyene likahulumende. Usephula ilungelo labantu lokukhuluma mgceke besola okuyabe konwe nguhulumende. Kodwa yena uhulumende uthi uwethula lenhloso yokulwisana lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
I-Israel izolo iqale ukulandela isinqumo sayo esokumisa ukuhlasela kwamahola amane ngelanga empini yayo leqembu lebutho eleHamas ngenhloso yokuthi abantu abasendaweni ezilempi eGaza benelise ukuphuma besiya ezansi yalesi sihlenge. Uhulumende waleli lizwe seveze obala ukuthi kakafuni ukuthi impile imiswe esithi udinga ukuthi abathunjwa libutho leHamas baqale bakhululwe. Uhlangothi lwezempilakahle olukhokhela yiHamas lubika ukuthi inani labantu asebefele kulimpi eGaza selifika phose inkulungwane ezilitshumi lanye 10,800, iningi lingabantwana labesifazana. Ukuhlaziyana ludaba iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu eFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Ncube.
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe kube lama terms of reference okumeta nandelo kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa, ungazi ukuthi ndothi ngebhombana bakakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-1 week, kwangantiwa kuyaba yi-1 week sokupheli, kodwa hayi akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze 1 week lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life, uyayibona into yakhona. Yikho kufuneka khonokho, akukho kunye, ngoba bangaze balwe babavise ilokhuzeni amalahla wegehlela kode kucineni they will sit down. Angaze ngayibona abantu abadefeatwa kuthi sebeyehluliwe, it talks that will come. Yes
pho nxa akumi kanje yini engaphathisa, ubona ngani impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impi leyi ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube ibabakhuzana. Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubulala abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenza ekucineni, kumele still bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo siyikhangelelanga ngale century.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Ncube, ingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso Freedom Alliance, exoxa le Studio 7 eseSouth Africa. Uhulumende lonyaka kubikwa ezakupha izisebenze zakhe imali yebonasi efika kwisilinganiso sekhulu ekhulwini i-100% ukuholwe lamadola eMelika kanye lakumali yeZimbabwe. Ibonasi le izaqala ukubhadalwa kuyenalinyanga ibisicediswa ngenyanga kaMpalakazi. Izisebenzi zikahulumende zonke kubikwa zizaphiwa ibonasi le ngasikhathi sinye kunyanga ezimbili lezi. Isinqumo lesi sithethwe emhlanganweni oqhutshwe phakathi kwabameli bezisebenzi labakahulumende owe-National Joint Negotiating Council. I-Studio 7 ixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, unkosikazi Cecilia Alexander, othe bamukele ngenjabulo libonasi.
Last sangana nehurumende pasi pe-NGNC tikadiscussa zvebhonasi regore rino revashandi vehurumende richabhadharwa sekudai kutanga muna November. Chimwe chikamu chichabhadharwa muna November, chimwe muna December. Nyaya iripo ndeyekuti tawirirana kuti bhonasi richabhadharwa riri 100% ye-US dollar component ne-Zim dollar component.
Namuhla sihlale phansi lohulumende siphansi kwe-NJNC sikhuluma ngebhonasi yezisebenzi zikahulumende yalo nyaka. Kuzabhadalwa ingxenye yakuqala ngolwezi futhi eyinye ingxenye ngompalakazi. Sivumelane ukuthi ibhonasi izabhadalwa i-100% emholo we-US dollar kanye lowe-Zim dollar.
Lo ube ngunkosikazi Cecilia Alexander, umgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Uhulumende wazisa kumaviki edluleyo ukuthi ulungiselele ukubhadala izisebenzi zakhe amabhonasi la. Izulu lesiqotho eline lilolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu labhidliza isikolo lemizi yemangweni weGulathi eMatopo esabelweni seMathabeleland South. Umoya wezulu leli uthethe uphahla lwamaklasi amathathu le-library okuchiye amabhuku emanzi, amabhentshi lezitulo zokuhlala eTowe Primary School lakho kubhidliziwe. Akula muntu olahlekelwe ngumphefumulo kumbe olimeleyo kule ingozi. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Abanye babantwana abafunde eTogo yabagoqela abakwesibanga sika grade 2, 3 lo 4 sebefunde ngaphansi kwesihlahla ngenxa yalo umonakalo. Ukwazana Cecilia Sibanda, umphathi walesi sikolo, uchasisa ngobehlele le nhlupho asebebhare lazo ngenxa yale ingozi.
Ngokungomvulo emini sathi sitshayisa nje sabona kusuka le yezi kwaqalisa ukuba lo moya omkhulu silwawuduma sibehlinga nemota. Then izulu laseqalisa ukuna khonapho kulo moya omkhulu elesiqhotho. Sithe nje izulu liqeda ukuna after 30 minutes sathola ukuthi uphahla sokonakila kusela phahla soluphume lonke. Ise-challenge besikhala ukuthi ngaseyafulelelwa vele singakavali lathi sesekhona. Ukwenzele siphinde sibisele ifurniture yethu ngendlela umnqeka ukuthi uqalisa wonke umuntu eready.
Icommittee yabona ukuthuthukisa lesi sikolo, i-school development committee, ikhala ezimathonsi. Umnumzana Elvis Moyo ngomunye okule icommittee.
Izandla zethu zimfitshane, besibe sicele sokuthi ngabe siya
sithola abangasiphakamisa basincedise sithole isiphetho.
Omunye umhlali waseGulathi umnumzana Jobe Mkandla ukhala ngodubo solibhekane lesikolo seTorhwe.
Sinansi isikolo sethu khona. Isikolo sethu singasikhayina asilamncele isikolo lesi. Okuthi ngabe kuya nguya kodwa ufake ukuthi ngabe kule CS igijima laphana ama-cottage wonke labe phakathi. Kukhanya ukuthi isikolo lesiyana silaphana.
Usobhuku walumango weGulathi umnumzana Gipa Kenneth Dube ucela uZulu aphathise isikolo seTorhwe.
Abantwana bethu bafundela phandle. Befundela phandle lathi sidisparate asilakho ukuthi singaphangisa siphanyeke uphahla. So esiyabe sikucela nje ukuthi wonke nje ongane ulomoya wokusincedisa thina. Bengasincedisa. Siyemukela ikakhulu ukuthi uphahla lwakhiwa.
Ezizalwane zakule indawo ezihlala kwamanye amazwe lazo sezisukule imizamo yokubuthanisa imali yokuphathisa ukuthenga amazenge okufulela lesi sikolo. Umnumzana Menzi Dube ngomunye wazo.
Siyacela kakhulu kubantwana beTorhwe laseMatopo as a whole, lama well wishers all over the world ukuthi besincedise kulo msebenzi esibhekane nawo. Siyakwazi ukuthi welfare yabantwana ibaluleke kakhulu. Mangabe kukhona othintekayo ezizwa unembeza wakhe umphusha ukuthi esincedise, siyacela ukuthi lisincedise.
Umeli wamatopo edalela eParliament njalo ngumphathi ntambo wezamandla kaGesi umnumzana Edgar Boyo uthi kuyabongeka okwenziwa izizalwane zakulumango ezihlala kwamanye amazwe.
Umbiko wafika sibili ukuthi sokube lomonakalo ngale ngathumela ke abantu izigijimi ukuthi ziyefika khona zenze iassessment yomonakalo owenzakalayo. Bakwenza ke lokho bangithumela le mpikitsha yakhona njengama procedures angikhona ngazisa ke abe Ministry of Primary and Secondary Education. Njengokwazi kwethu sonke ama processes e government ayathatha isikhathi esithile. We very much want to applaud that gesture and sense of responsibility by our diasporans.
Abazali babantwana abafunda eTorhwe Primary School ababalisi balesi sikolo esakhiwa ngomnyaka 1940 njalo silabantwana abadlula amakhulu amathathu bathi isikhathi sezulu sesifikile sebe sesabela abantwana abafundela phandle. Imala yesitho 7 ngiseGulathi eMatopo igama ngwenza Jesus Banda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokubuthaniswa kwemali zomthelo olweZimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, selusungule uhlelo lokufundisa osomabhizimusi abamankampani abaqhathi lezisebenzi ngohlelo olutsha olokukhokha imithelo besebenzisa inkundla zebulenjini be-internet kulokusebenzisa ukuthumela kungamaphepha. Unokuthi abahlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo olubizwa ngokuthi Tax Revenue Management System TAMS luphanyekwe ebulenjini ngokugcweleyo ngomgcibelo owedluleyo, njalo umkhankaso wokufundisa ngokusebenza kwalo ukhangelelwe ukuqhutshwa okweviki qede usetshenziswe ngokugcweleyo lapho uZulu azathela ithumi lenzuzo yakhe esebenzisa loba umakhala ekhukhwini wakhe kungasadingeki ukuba akwenze lokhu esebenzisa ibhanga kumbe ama-money agents. Isiphathamandla sohlangothi lweZimra olwethule imfundiso ngalolu hlelo kuzakhamizi zeviki Victoria Falls, umnumzana Oscar Matsivire, uthi bakwenze ngenhloso yokwelusa labo abangabhadali umthelo lokuzama ukwehlisa indleko ezisinda uZulu lapho ezama ukuhlawula umthelo.
Ade kusenzakala ukuqala ngendaba zama-BP number. Nxa umuntu kade sithi nxa esiyayenza i-payment yakhe, nxa ebhadala e-bank, umele ekhothe i-BP number yakhe, ekhothe i-tax yet yakhe, ekhothe le-amount. But in this new system, akusela mali ezihamba ku-suspense account ngoba sesila sesilama ku-payment management sesile ezimra singu account. Kuzimra singu account sithi zonke imali ezabe zibhadala they are going to be validated in a TIN number there. So it's not yet revenue up to until an assessment is raised.
Umnumzana Matsivire uthi lokhu kwenzelwe njalo ukwelusa labo abangakhokhi imithelo ukuze nxa sebethatha indlela yomthetho kube lula ukuba lobufakazi.
We are now linked lama mobiles. We send them ama SMS, we send them ama emails nxa bengabhadali. So it's easy now to track. We send them reminders for ukuthi kathesi ulama overdue debt alokhu. Ama returns awakabhadali, ulama returns akho ngaka submit sabe sibathumezela both on email and ku SMS.
Kodwa ezinye zezakhamizi ebeziphakathi kwemfundiso le ziyakusola lokho zisithi ukubhalisa ebulenjeni kusuka kube lukhuni. Umnumzana Robson Salimu ungeza njalo ukuba aluba kusenza izimra iqhubeke isebenzisa indlela yayizolo uZulu aze azwisise ukusebenza kohlelo olutsha lebulenjini.
I-information abayifunayo zathola ukuthi information yangkhona mhlawumbe vele information yabo 1990 something. So to transform from the old model e-filing to e-taxes to yena leyo ukuthi ayithanzi yangkhona akuzwakali kwinto kwangkhona. It needed time for people to understand. It's not a one month thing like that what they've actually done.
Umnumzana Livaye Mopakiri ongusomabhizimisi wokubaza izihluthunelo eChinotimba Old Market laye uthi uhlelo lwethamzi lelo samdida ngoba izolo inhlelo zobulembu bezingekho.
Iyayizolo beyilula waye kozi mina ngangisebenza lo consultant. So sasisebenza iconsultant newayenza into zonke ukuthi imali ifunakala yimalini ngangibhatala on monthly basis and I had no problem with that. So kathesi lapha bamba lapha bamba lapha sokuninga kusazisiseka.
Okumsebenzi munye unkosikazi Liza Mabhikwa laye ukhala ngobukhuni bokufunda iThamzi le esithi lokhu kwenziwe ngesiphithiphithi.
Other people were saying kukhona khona into le beyiran parallel like kube i-old system le-new system beyizama ukuyikhipha gradual like khona ukuthi khona khona behle bethi ka-one because kungaba lama-problems.
Ehlaziya ngalolu hlelo emele inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana efincuke uyalisekela inyathelo elithathwa nguhulumende ethi kuyadingeka ukuba kube le ndlela zalamuhla zokuqoqa imithelo kuhambelane lokwenziwa kwamanye ama
ukuze khona lokho kwenzeke kahle kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe imitshina yakulamalanga esithi phecelezi electronic system ukuze kuphungulwe inkohlakalo ekuphatheni kwezimali. Akufanelanga kube lezandla eziningi eziza kwenza ukuthi imali inyamalale, kanti ke imitshina nxa isebenza ngendlela efaneleyo iyakwazi ukulandelela imithelo ngendlela efaneleyo kungabi khona ababalekela ukuthela. Ikakhulu abazuza imali eningi kakhulu yibo abajwayele ukuthi babalekele ukubhadala imithelo.
Phezu kwalokho Uncube uxwayise ukuba imali le kufuze eluswe isebenze ngendlela efaneleyo njalo le thamzi le umkhankaso yokuyifundisa kufuze ube lula kanti phezu kwakho konke ivimbe inkohlakalo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi njengohlangothi basaphezu kokudinga njalo indlela zokuthelisa labo abazisebenzayo esithi ngenye indawo ilizwe leli elingenza isikhwama sikahulumende sibe lomnotho wokuthuthukisa ilizwe kodwa iningi elikhokhayo likhala ngokuqonga kwemithelo yalokhu lalokhuyana ngesikhathi isimo somnotho laso siqhubeka sisiba sibi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwakhathesi ke sikhangele kwezamagitale.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo Woza Friday livikisi leqembu elicula umdumo owerumba elibizwa ngokuthi Amaphathambuso. Lona eselethule isingu yalo entsha elesihloko esithi Intsoro. Amalunga abumba leliqembu adabuke etsholotsho kodwa asesebenzela kwele South Africa. Nangu umholi walo uMbonisi Mvundla exoxa loNtongamili Nkomo oweStudio 7.
Hey, 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 hey
Sibalibonani kustudio 7 yakizo zonke izindawo okufikelela khona ustudio 7 ngilibingelelanga lesi sikhathi nokuzala ngizalwa edadamjena lai echolojo ngaphansi kwaindundatekulu ngizwelethulela iqembu lamaphathambuso iqembu elitsha engilisungule nomfo wethu Desire Dube lapha echolojo edadamjena lai.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana nani balithola ngapi?
Ngizobiza inombolo zocingo 0843055961. Ngizobiza nalezi ezinye 0653618190. Ungathintana nalezi namba uzothola ukwazi okuningi ngamaphathambuso. Besiyacela sicela isapoti kakhulu bantu bakithi kubahleli bomcimbi, besicela ukuthi besiqhathe emcimbini. Nabathande umculo wethu bengasilandela ku-YouTube bethi amaphathambuso insoro, bazoyithola ingoma bexhumane nathi.
Yiwaphi amazwi owathiyela abalandeli?
Balandeli bomculo werumba, sefikile amaphathambuso, siyafisa ukulijabulisa ngayo yonke iminyaka. Selikhiphele i-albhamu ngoba sesiqale nje sakhipha i-single-track, okusho ukuthi ngonyaka ozayo liyeza i-albhamu lamaphathambuso. Sicela isupport enkulu kakhulu kubalandeli, sicela isupport enkulu kakhulu, besupport ngazo zonke izindlela. Siyabonga, siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu ku-Studio 7, sibonga kakhulu nakubalaleli, sibonga kakhulu na wonke umuntu osimamele nje ngalesi sikhathi. Siyabonga.
Sibonge uNtungameli Nkomo ukusipha uhlelo laphana. Ku-live talk lingakhohlwa namhlanje siqhubekela phambili sikhuluma ngokudaba lokuxotshiswa kwamakhansila namalungu edelele ephalamende awebandla le-TCC ngozithi unobhala walelo bandla. Singakehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye ezendaba ebezikhokhela. Unkosazana Henrietta Rushwaya lomnumzana Mnyarazi Kereke bathelwe imthethandaba ukuba bazaqhubekela phambili bevalelwe impelasonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo. Izulu lesiqotho elineli lolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu labhidliza isikolo lemizi yemangweni weGulati eMatopo esabeleni seMathebeleland South. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.